Takaswika Studio 7 paprazi re Badminton Farm kunyamangilio vonezu wa maskati takawa na zimbazi nechitza madzakawa kwa nima pangone uswa sichitza mshure mekunge zapiswa nima purisa achishanda pamwene ofisi ya deputy sheriff. Aswa gari wakata wanaka na kumbupi wachiziviso zhulipa mtemo chekutuwa vipaprazi iri. Mumwe wakapisi kwa musha wavo ambuya sile hadebe wakati wakatanga ugara paprazi iri muna 2011 wakati kake kechitatua chipisi kwa musha wavo. Asi wakati za kutawazi kuzova mpurazi iri.
Tawanzi taka karore ipano nzimbo ya isi yedu. Asi isi tino ziba kuti nzimbo ya ndeye yedu ndeye hurumende. Tino da kutiti visa ni hurumende apa. Haikuwa na mwe muna abu ya pano kutu visa isu. Iye ndiye anano ti visa pano. Ana ane mbopo wake ngawe ati urae isu tiripano ati vipano.
Mwe mgari ama ili ndiwe swanda. Awataka wanawari mshishire kurongeza mizio yao. Wachende sapa mshapiri mwe ama yao wakati wakatanga kugara mpurazi iri muna 2013 uya hakuna kumwe kwa vanga ende kunze kwe kunge urumende ya watu agira kwe kugara
rawea mapori za mabuseni azo chisa musha wangu suwa nina ndayo kugara ndo kugara kumisha asha ndainza kusipaya kuti ndikare ndirare na baba na wangu ndo kugara panapa kukira kuze kurunga kuti mbeba sisanga.
Mume mgari wafanwe udube wakati wakazwa na musha wawo wawe kutwa mshire mekunge wapiswa iwo wasipo
basika pisa imba yangu ni mpasha zangu ndani ni trousers ndani ni 700 rands zvandi rwadza
vadhuwe vakarwa hondo yerusununguko vari pasipe mauto yezipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wandaring kuti munhu uyu ari kupisira vanhu nzvimbo kuti ari kuklema kuti lendi iye ndeyake akaripiwa nani lendi yacho iyoyo because lendi ndeye government. Purazi rakakura pada hapana development ari kuita munomu is more than 5000 hectares munhu wani hakuna even one thing tiriuiona bushi all over. Iwa wandaring kuti what's happening.
Purazi re Badminton iro rinonzi nderava Luxi Ziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Siziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now the gazette is still there. I see they still pursue the issue with nzvimbo iyi ndeyavo. I see my government papers havana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa epomula police station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapiwe nhau.
I'm sorry I can't comment on that. Apparently it was not the police who came down the sheriff of the court came down the demolition.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana emusengi.